Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 6 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Marozov akanzi withheld. Withheld inoreva kuti there was suspected malpractice, of which pane zvikoro kana kuti macandidates akabatwa akaita iyo malpractice yemaexaminations.
Zimsek yoburitsa zvakabuda mubvunzo mune zvimwe zvikoro zvayanga ichimboongorora. Mumiririri weZengeza West vaJob Sikala vomiswa zvakare pamberi pedare asi mapurisa achipa ufakazi wakasiyana. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vofa mushure mekudengenyeka kwenyika kuTurkey neSyria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachibvunzurudzwa nemagweta avaSikala, mupurisa akafurefeta nyaya iyi vaVictor Mukohwa vaudza dare kuti semapurisa vari kutsvaga mutoro wenhau usimbachikara.
Mike, muchati regerera tichadzoka kunyaya iyoyo. Kutongwa kwemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala, vanova zvekare mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapesvedzera veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 kuenderera mberi mudare raMajor Street muHarare nhasi, mapurisa aiferefeta nyaya iyi ari kuti vari kutsvaga mutori wenhau weZim Eye Simba Chikanza. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachibvunzurudzwa nemagweta avaSikala, mupurisa akafurefeta nyaya iyi vaVictor Mukohwa vaudza dare kuti semapurisa vari kutsvaga mutori wenhau Simba Chikanza maererano nemhosva iri kupomerwa vaSikala, sezvo Chikanza ari iye akaita hurukuro navaSikala iyo iri kushandiswa pakuvaroverera mudare. VaMukohwa vabvuma kuti havana kumboedza kubata kambani yenhau inoshandirwa naChikanza, kunyange hazvo varamba vakatsika madziro vachiti vakamutsvaga vakamushaya. Asi mashoko avaMukohwa aya apesana nava Edmore Ng'anga, vanhu vemukuru wavo pabasa, vakaudza dare kuti havasi kutsvaga Chikanza. VaMukohwa vati havasi kuziva kuti Chikanza vanomuwana kupi, uye vati zvakare vari kutsvagawo vanzi mudare vanonzi vandimbali vebato reEFF vakanga vari muhurukuro yakaitwa naChikanza navaSikala iyi nechinangwa chekuvabvunzurudza. Izvi zvabva zvaita kuti magweta ati mapurisa aitsvaga uta nemugate, sezvo akanyora mumastatement ari pamberi pedare kuti vakaona mavhidhiyo mashanu asi akasarudza kushandisa vhidhiyo imwe chete yanzi nemagweta aya iburitse pachena mhosva iri kunzi yakaparwa navaSikala. VaMukohwa varamba imwe statement iri pamberi pedare ine runyoro rwavo vachiti havazive kuti statement iyi yakasvika sei pamberi pedare, asi rimwe remagweta avaSikala vaHarrison Nkomo vati izvo zvinodaro nekuti mapurisa aiita mutemarege sezvo vaitsvagiridza mhosva kuti varoverere vaSikala. VaMukohwa vaudza dare kuti havazive kuti ndiana akatora vhidhiyo yavari kushandisa kuroverera vaSikala, zvaita kuti vasaunze mufakazi anoziva nezvekutorwa kwevhidhiyo iyi kuti azopa humbowo. Nokudaro vati havakwanisi kutaura kuti vhidhiyo iyi ndeyechokwadi here kana kuti kwete, asi vati vaSikala havana kuramba kuti vakataura mashoko avanonzi vakataura muvhidhiyo iyi. Asi vaNkomo vati vaMukohwa munhu aratidza pachena kuti anonyepa sezvo vasikala vakanyora mumapepa ekupomerwa mhosva kana kuti warned and cautioned statement kuti havana chavanoziva nezvemhosva iyi. Vamukohwa vatiwo vekambani yeFacebook pamwe neYouTube vakaramba kuvabatsira kuferefeta mushure mekunge makambani aya anyorerwa tsamba nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi vankomo vati izvi handi chokwadi sezvo vatadza kuburitsa tsamba dzakanyorerwa kambani yeFacebook neYouTube nebazi rehurumende iri. Rimwe remagweta avasikala vapo mutsatsa vati varatidza dare kuti vamukohwa munhu asingataure chokwadi.
Tanga tichiyovabvunzurudza ne history yavo yekunyepa nekunyepa kwavari kuita panyaya yava job scala pamberi pedare.
Vamutsatsa vati nyaya iyi ichadzoka mudare nechitatu sezvataurwa nemutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guriro.
Hatichazosangana mangwana nekuti nguva yedu yanga yapera. Dare ranga ranongwakudakuma saka tichazosangana musuwo venisa musuwavei tichikontinua futi
vasikala vanonzi vakaburitsa vhidhiyo pamwe nekutaura mashoko akatapwa nesangano renhau repaindaneti rezimu I rine muzinda kuBritain vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 2020 mukuratidzira kwakanga kwasherodzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume. Kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekunge vaNgarivhume nevamwe vasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rinoona nezvekunyorwa nekubudiswa kwebvunzo dzevana vechikoro munyika reZimbabwe Schools Examination Council, ZIMSEC, razivisa kuti bvunzo dzeFom 4 dzange dzabatwa dzevana vose vakanyora pazvikoro zvemukaro neSilveira High dzabuditswa nhasi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya izere.
Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vati nyaya yezvikoro izvi yagadziriswa uye vana vanokwanisa kuenda padande mutande kuti vaone zvakabuda mubvunzo dzavo.
Kana tichitarisa chikoro chakanzi Mukaro neSilveira Mission, tinoona kuti zvikoro izvi vana vese vechikoro ipapa havana kuwana maresults ese patakaburitsa maresults musi weFriday, nekuti pane machecks aida kuitwa pamaresults avo. Parezvino tichitaura maresults evana vese areleaswa, vana vakukwanisa kuaccessa maresults avo kuti vamawane.
Muzvale Dlamini ati kunze kwehori pakuti mapepa ebvunzo aonekwa dzisati dzanyorwa, bazi ravo rikaona sekuti pane zvisina kuitika zvakanaka rinombomira kubudisa zvakabuda mubvunzo.
Maresults akabuda akanzi withheld. Withheld inoreva kuti there was suspected malpractice, of which pane zvikoro kana kuti macandidates akabatwa akaita iyo malpractice yemaexaminations.
Patiwo pane avo vari kupomerwa mhosva yeori havasi kuzopiwa zvakabuda mubvunzo. Nekuda kwekumbomira kwekubudisa kwezvakabuda mubvunzo, mumwe mubereki ataura neStudio 7 ane mwana ari pamukaro ada kuzikanwa nerekuti baba mugombi chete, anoti vange vava kutoronga kuendesa ZIMSEC kumatare edzimhosva sezvo vana vavo vasina mhosva yavakapara.
Ndizvozvo chaizvo, nekuti tatonetseka toshushikana kuti nemhaka yei isiwo maresults evana vedu abatwa. Icho chikoro chedu chisina kunge chainvolvawo pane zvevakatarisira mapepa ebvunzo. Saka tinofara zvikuru nezvazorongwa neZIMSEC zvokuti isu chikoro chedu chisaincludewo pane avo vari kubatirwa mapepa emaresults.
Vesangano revadzidzisi vekumaruwa reATUS vaObed Masaraure vanoti vabereki vane kodzero yekuenda kumatare kana vane zvichemo.
Zviri kureva kuti hapana umboo hunobatika huripo, kungodoma watoma kuri kuitwa neZIMSEC, kungotaimira vakapusa vasingazokomplaini. Tinoona ZIMSEC tizoshaya zvekutaura kana ikanga yaendeswa kumatare. Zvii zvoita kuti vanhu vazhinji vazokombanzirwa neZIMSEC, vana vazhinji vazopiwa maresults avo.
Izvi zvatsinirwavo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevechidiki reCitizens in Action Platform kana kuti CAP vaArchibald Madida.
ZIMSEC ndiyo nyanya huru kwazvo pakulika kunoitika kwese maexaminations, because bvunzo dzaane makore akawanda dzichingoramba dzichingolika, zvinoreva kuti veZIMSEC vari kutadza basa ravo. Saka kuzoda kushungurudza vana, kuzoda kubatanidzira navo vasina mhosva, vachivabatira maresults ebvunzo dzavo, tinoona zvinenge zviri zvinhu zvakaipisa kwazvo.
Sajgara wezimsek, muzinafundo edimwenje vati, vana vanosika zvikuru zvishanu, vari kupomirwa mhosva yekuita uori. Mudunhu remasvingo, vana vanosika gumi, vakasungwa vakamiswa pamberi pedare, pazvikoro zvepamushana, Pikita Fashu nemadamombe, vachipomirwa mhosva yekuvhurira mapepa. Kune mamwe matunhu akaita seMashonaland West, Midlands neManicaland, vana vakawanda, vakabata mambure yekuita uori uhu. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mutungamiriri webato MDC va Douglas Monzora vanoti vadzinga mubato vaive mutevedzeri wavo va LS Mudzuri vaida kuvakwikwidza pachigaro chekutungamira bato vano Rest Marara nevamwe vakavaendesa kumatare vachiti havana kuita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri paCongress zviri pamutemo. Dare rakati mapato aya ataurirane. Vamonzura vaudzawo vatori venhau kuti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo vachiti zviri nani kuita hurumende yemubatanidzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wavamonzura vaLloyd Damba.
Chinhu chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti vamudzuri wenguva siri kumusorosoro pastatement yenyu yamataura. Vamudzuri havana kudzingwa mupatina vamonzura. Asi vamonzura wangu anaunza resolution yeCongress. Nekuti Congress ino yakataura ikapa resolution. Number 14. Inotaura iyo ichitaura kuti kune nhengo dzese dzemusangano dzinomhanya kuenda kumapepa nhau dzichisvibisa zita remusangano dzichifumura hapwa dzinomhanya kuenda kumatare edzidzimhosva vasati vaita exhaust mainternal remedies nekuti bumbi redu remutemo rine mainternal remedies arimo akanyorwa kuti iwo kana usina kugutsikana nezvaitika unoenda kuna abita, unoenda kuappeals tribunal committee, unoenda kune maprovinces. Asi vamudzuri wakamhanya kuenda kumapress, vakaita mapress conference, vakamhanya wakaenda kudare rezimhosva, izvo zvekutori nemwe dare rezimhosva. Saka vamonzura chavangoita kuburitsa resolution kuti avo vakamhanya kumatare, avo vakamhanya kumapepa, vasina kuita exhaust my internal remedies, hadzisiri nhengo dzedu nekuti iresolution yeCongress.
Vadamba, muri kuti here imi vana vamudzuri nana vamarara avo vazvidzinga vega?
Ndizvo chaizvo. Ndinodaira kuti mayazonzwisa kuti vazvidzinga wega nekuti mukaenda kwese kana kumaburial society kune mitemo inofanira kutedzerwa anonzi marules of the game.
Saka ivo vazvitambira here zvekuti vazvidzinga mubato?
Zvinoenderana nekunzwisisa kwako kuti kana iwo uchinge waita zviri kunze kwemutemo unofanira kuzva kuti wabuda. Isu harisiri dambudziko redu kuti wazvitambira kana kuti havana kuzvitambira, asi ndo zvavo.
Avo vanga vari mutauriri wava Douglas Monzora vaLloyd Damba vari parunare kuHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vamarara kuti tinzwe divi ravo.
Ndangonzwa hangu kuti vaita an announcement cabinet yavo vaMonzora. But my response would be that we've got an interdict that is before the High Court. Yaka taura matano anufana kutorwa mukubata matambudziko ari musangano MDC. Saka kana vati vatidzinga it's an illegal act yavanenge vaita cause after vachavaendesa kudare on an agent basis vane zvakanzi zvinofanira kutedzerwa zvinofanira kuitwa saka havangomuka vachiti vadzinga vanhu pamusoro pekunge vakaonekwa nedare vachinzi havana kunge vaita zvinhu nemazvo mukuita kwavanga vaita kwacho.
Zvino kana vachiti vadaro zvichienda kumberi zvinozofamba sei? Tiri kunzwa mabata nyaya yekuti matare akati hazvisi pamutemo zvakawanda wanda zvanga zvichiitika kumashuroko.
Isusu tiri vanhu vanobhiliva nemutemo. Vamonzora munhu akapesana navachamisa tiri pamwe chete vachiti vachamisa vakanga vachityora mutemo. MDC yakafomwa pamusana pekunge ZANU PF yakanga ichiita zvehumbimbi ndoga isingarespekte malawful court judgments. Tikazozvionawo zvaakuitwa nevamwe vakanga vaakuzviita vamonzora vakataiwa. Isusu tiri verational disputation, tiri veconstitutionalism. Zvino vaenda mbiri chaizvo vamonzora nevamwe vavo yekutyora mutemo.
Saka muri kuti zvichazovei chimiro chavepo ichi?
Isu zviri kuitwa navamonzora is a perpetuation of my illegalities. We do not recognize, we do not respect, we don't even care. Zvavanenge vachiita isusu tichachengetedzwa nemutemo. Mutemo ndo uchange uchitiprotekta, uchititungamirira. Ndinotenda mukoma ivanhu.
Mumwe wevarikunzi vadzingwa mubato reMDC vanorest Marara vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Ellen Shiriedenga. Vanoti zvakakosha kuti madzimai vabude nehuwandu hwavo pachatanga sarudzo yemutungamiri wenyika gore rino sezvo vhoti yavo ichikwanisa kuzoshandura mamiriro ezvinhu munyika nekuti ndivo vakawanda kukunda vamwe. Muzvare Shiriedenga avo vari muno muAmerica parizvino vanoti kunyangwe hazvo nyaya yemhirizhonga iri kuvhiringidza madzimai kuti vasaite zvematongerwo enyika, zvakakosha kuti vanhu vazvishingise kuti pave neshanduko munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye namuzvare Shiriedenga nezvenyaya iyi.
Mutemo wenyika sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kuitwa between July and August 2023 gore rino. Pavhiki yaupfurai takaona vachigumba kuzeki vachidzosera ripoti yedelimitation kuna vamunangagwa. Saka zvichireva kuti sarudzo dziri padhuze. Isisu sebato tikukurudzira vanhu vese kuti vagadzirire sarudzo idzodzi. Tione kuti vanhu vakasumuka nehwandu hwavo vanokwanisa kuchinja zvinhu zvinenge zvichiitika panyika. Apa ndirikutaura ndakananga vana mai kuti sezvo isu vana mama ndisu takawanda, we are 52% of the registered population. Saka zvichireva kuti voti yedu yakakoshesa zvikuru. Voti yedu ndeinotokwanisa kuchinja zvinhu munyika. Ende isisu vana mai ndisu tinokwanisa kuona kuti vana vedu mayouth ndivo vanenge vasumuka nehwandu hwavo kunovhota. Saka pasarudzo idzodzo ana mai tine basa hombe zvikuru.
Mabasa makuru aya ari kufanira kunge achiitwa nemadzimai panguva yesarudzo uyezve pasarudzo dzegore rino ndeapi?
One, tine basa rokuita as political activists kana kuti political members kuona kuti mabato edu akasiyana siyana ndisu tinomhanya zvikuru. Izvechipiri isisu anamai tine basa hombe rokuona kuti pasarudzo ndisu tinosumuka nehwandu hwedu kunovhota ende ndisu tinokwanisa kuencourage vana vedu kuti vasumuke kunovhota. Zvechitatu ende ndizvo zvimwe zvakakosha noti isisu ana mai togara chingochema mazuva ese kuti vamiriri vedu vashoma zvikuru. Saka apa mukana wabuda kuti toona kuti isu ana mama toparticipate as macandidates be it kuparlamenti sesema MPs kana kuti masenator, toona zvekare kuti tokwanisa kuparticipate as macounselors munharaunda kwatinogara. Saka tirikuona noti sana mai tine basa hombe zvikuru.
Asika tinoona kuti mamwe madzimai vari kuti ivo vari kutya nyaya yemhirizhonga nekutyisidzirwa nekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kana vachinge vachida kutora mabasa epamusoro.
Tokurudzirana kuti tisatye toona kuti kune mhirizhonga iri kutoitika, asi tongozvibvunza kuti ko kusiri kufa ndekupi. Apa tikarwara hapana zvinhu zviripo kuchipatara vanhu vedu vana vedu vari kutambura. Saka kuti tipedze kutambura zvese izvozvo tofanirwa kusumuka kuona kuti tinogadzirisa nyika yedu.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC muzvare Ellen Shiriedenga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Nengo dzesangano reOperation Dudula dzisiri kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare munyika iyi zvaratidzira panze pedare repamusoro muPretoria nhasi zvichiti zviri kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidzingwe munyika iyi kusanganisira zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits zviri kusvika kwamvura yacheka makumbo muna chikumi. Sachigaro weOperation Dudula vaDan Radebe Vaudza bepanaure Times Life kuti kuratidzira uku kwange kwakanangana nekuda kuratidza kusafara kwavo nekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kuti magwaro eZEP ashande. Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti hurumende yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvinoda kudzokera kumusha. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi mutandiri.
Isusu takareiza maissues edu nezvataipokana nazvo maererano nedecision yakatorwa navamutsvaledi nehurumende yeSouth Africa kuti aiwa decision aina kutorwa zvakanaka. Saka kana masvika pakusawirirana sezvakaitawa nemaZTP nehurumende yeSouth Africa, constitution iri clear kuti munofanira kuenda kumatare edimosha munowana kupenongurirwa nyaya yenyu masvika pakuti matare omeka decision kuti aiwa nyaya iyi inofanira kuti imire zvakadai. So handifundi kuti pane chakaipa chakaitwa nemaZTP holders kana neve Helen Suzman Foundation, because vanhu vakawanda vanofungidzira kuti decision yakatorwa yanga iri irrational, but also inotramba marights akawanda emamigrants ari muSouth Africa.
Ko zviri kutaurwawo neve Operation Dudula, izvi munozviona sei?
I think Dudula toziva kuti maposition ayo anga akamira party for a very long time. So hazvitishamisi kuti vaenda kudare redzimosva kutraya kupa pressure, asi zvinotitaridzawo kusarongeka kuri mavari, nekuti nyaya iyi yakaenda kumatare kwenguva yakareba. Vaigona kujoina this court case vari shamari yedare vosvika pakujoina voto veparty yepesi kubva payakatanga, but havana kuona zvakafanira. Vanofungidzira kuti vanokwanisa kungouya pavanenge vadira votoita zvavanenge vadira, but ndinotrusta kuti matare edzimosva achapenungura nyaya zvezere. Opa decision iri rational, iri constitutional and iri humane.
Asi kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika yeSouth Africa, zvinhu zvakamira sei pari zvino tatarisa kuti mwedzi yacho inenge iri kuswebera pedyo yekuti vadzingwe?
Vanhu vakawanda vane kusagadzikana muhana kuti zvichazovei mangwana. Ndosaka vakawandawo vakatarisa kuti vaone kuti makota achati chii. Vamwe vari kuramba vachiisa tariro yavo kuti hurumende yeSouth Africa ichasvika painochinja position kana yanzwisisa kuti decision yavo haina chainoadhiresa, kusara kwekufosa vanga vaine mapepa kuti vangojoinawo vasina mapepa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandiri vange vari parunhare muJohannesburg naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga pamberi pesarudzo dziri kuitwa muNigeria mwedzi uno. Mumwe anoita zveongororo musangano reHuman Rights Watch, Aneti Wang, anoti vatungamiri vehurumende munyika iyi vanofanira kuona kuti vatsvaga nzira dzekuunza runyararo munyika iyi. Mutungamiri wehurumende yeNorway vaJonas Gahr Støre vapa Norway rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni manomwe zviuru mazana matatu kana kuti 7.3 billion. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kushanyira dare reparamende reEuropean Union. Kudengenyeka kwenyika kwaitika mangwanana anhasi muSyria neTurkey kwauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vanoti vanhu mazana mapfumbamwe negumi nevaviri 912 vafa uye zvimwe zviuru zvishanu nemazana mana vakafa. Totarisa munyaya dziri kuitika munyika. Mutoro wedu wenau anemkurumbira munyika tinopona Tintin Katsande anoshandira nepenyuro ye ZFM Stereo uyo akabatwa negomarara repamuromo wechibereko ari kukurudzira vanasikana nemadzimai kuti vapote vachienda kunoongororwa nana chiremba sezvo chirwere ichi chichakurumidza kubatwa chisati chakomba chinorapika. Rupafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Kubva zvaakazivisa veruzhinji gorera pera kuti ainge abatwa nechirwere ichi chichangotanga, tinopona akabva atora mukana uyu kudzidzisa veruzhinji kuti vanzwisise nezvacho uye kuti vaende kunovhenekwa. Tinopona akaendererawo mberi nedzidziso iyi musi wa4 kukadzi, apo veruzhinji vaicherechedza zuva regomarara pasi rose kana kuti World Cancer Day. Anoti vasikana nemadzimai vanofanira kuenda kuzvipatara kwete kutevedzera mumanyipo anotaurwa pamadande mutande akaita seWhatsApp neFacebook ekuti vanhu vasvike kunorapwa. Tinopona anoti hutachiwana weHuman Papilloma Virus HPV hunokonzera denda regomarara repamuromo wepachibereko izvo zvinotapuriranwa pabonde.
Hazvina basa kuti iwe wakasangana nevarume 67 mupenyu wako, iwe one bodzi wako akakurora pani, nekuti as long as uri kusangana nemurume kana unosangana nemukadzi pabonde tiri exposed to kwanisa kuibata.
Anotsanangura zvimwe zviratidzo zvechirwere ichi.
Ini ndasikamborwadziwa kana asi ndakatanga kuona kuti izvo ndaitanga kuti ndakatanga kudzikira mhe. Sikazvisise kuti kuchi chiri kuitika. Ndakazotanga kuita imwe discharge. Yainhu wema wekuora here kungwe kuiba kana kuti panenge pane problem.
Nyanzvi dzinoti zvinonetsa kuziva kuti munhu ane chirwere ichi pachinotanga kana asina kuvhenekwa navana chiremba, asi zvimwe zviratidzo zvinobuda kana chirwere chakomba zvinosanganisira kubuda ropa kana munhu apedza kuita zvepabonde, kubudisa ropa rinenge riine munhu wakasimba rakaita mvura mvura, uye kunzwa kurwadziwa kuchibereko kana munhu achiita zvepabonde. Tinopona anoenderawo mberi achiti vana chiremba vakamudza kuti ainge asina chirwere chepabonde sezvaaifungidzira.
Vakatora matestawo marizalt akabuda akaona kuti aiwa handina, haizi syphilis, haizi gonorrhea, haizi zvakanzi. Asi ndiri kukumbira kuti teste samuo pane zvataonawo. Pandatora pepa yekuti HPV Human Papilloma Virus, ndopa wakati ataiona ende chi yakakwira streak iri active, ndokuona kuti ende for sure ndine macells acho ecancer ari pamuromo pechibereko nemukati mechibereko.
Vanoongorora nyaya dzemagomarara vachishanda nesangano reCancer Association of Zimbabwe, valavhimo makurirofa vanoti dambudziko riri kunyaya kusangana nevarapwa vematenda emagomarara inyaya yekushayikwa kwemishini inoshandiswa pakupisa denda iri kuzvipatara zvehurumende, zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvakazvimirira zvoga zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Mukuru weCancer Registry iri pachi patara chepari yantwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vanotiwo zvirwere zvegomarara zviri kuwanda chaizvo munyika.
Vanhu vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018 vanokwanaiwo kuita 7841. Takatarisa nechirwere ichi mugore ra2018 Zimbabwe yese chirwere changa chakanyanyisa checancer changa chiri chirwere checancer yemuromo wechibereko kana kuti cancer of the cervix.
Muzvinafundo Hilda Matarira vari paUniversity of Zimbabwe kubazi rezvidzidzo zvekuongororwa kweropa nezvimwe mumuviri wemunhu vanoti zvirwere zvegomarara zviri kunyuka zvakanyanya nemhosva yekuti vanhu vakawanda havachadye chikafu chechinyakare chakaita sesadza remhunga kana mapfunde, vachidya zvakatsetsenurwa uye zvine mafuta akawandisa. Nyaya yekushayikwa kwemishina yemaradiotherapy iri kupa kuti vakawanda vazogume varasikirwa neupenyu sezvo chirwere chinenge chopararira chisingapiswe. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa chirongwa chaparurwa nemapurisa chekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiririri weZengeza West vaJob Sikala vomiswa zvakare pamberi pedare, asi mapurisa achipa ufakazi hwakasiyana. Zimsek yoburitsa zvakabuda mubvunzo mune zvimwe zvikoro zvayanga ichimboongorora. vanhu vanodarika churu chimwe chete vofa mushure mekudengenyeka kwenyika kuTurkey neSyria. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.